Vatamborinyoka vaudza Studio 7 kuti kubvira svondo rapfuura vaimbove varwiri vehondo yerusununguko vari kubvundusira vagari vemunzvimbo dzakaita seward 3, 7 ne8 vachivaudza kuti kuchafiwa kana vakavhotera MDC.
Kumusha kwangu kwandinobva ini kunonzi kwashumba kuward 3 panyaya reshopping center. Vamutodi vakatumira mawar veterans 5 paivinzi paifanira kupuwa hand fertilizer. Asi mawar veterans iwaya akazosimuka akatyisidzira vamavillagers akati kuno hamufanira kuvhotera Tamborinyoka, haana chaanokupai, munofanira kuvhotera Energy Mtodi, mnofana kuvhotera vamunangagwa. Musavhotere Tamborinyoka nevachamisa, mukavhotera vanhu ivavo musangomatakapobva muya tinodzokera. Kavida kuti munyika muyerere ropa, vhotera Tamborinyoka, vhotera chamisa.
Vatamborinyoka vanoti hapana zvakanyanya zvavangaite kunze kwekuudza vari kuongorora sarudzo nezviri kuitika pamwe nekusimbisa vatsigiri vebato ravo. Mashoko avatamborinyoka atsinirwa nava Brian Kamoto veMDC Alliance, avo vari kukwikwidza musarudzo dzekanzuru muward 8. Vakamoto vanoti vamutodi havasi kutevedza zviri kutaurwa nemutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Chekutanga chiri kunetsa, vaEnergy Mtodi vari kuuya muno. Vachisvika vakaita musangano papurazi riri pedyo neravachivenga. Vakati ivo pamapurazi aripo riripo rinonzi pastondoni vachadzinga nekukuvadza vanhu vese varipo kana vachinge vadyiwa muelection. Ndo zvatakatanga kuona kwavari kuti havasi kufamba munzira dziri kutaurwa napurezidendi wavo vamunangagwa kuti vari kufamba zviri se zvine peaceful mukati.
VaPrince Mupindu avo vari kumirira MDC Alliance musarudzo yakanzurwa weward 7 mugoromonzi West Mekare vanoti kunyange hazvo misangano yavo yekutsvaga rutsigiro iri kufamba zvakanaka, vanhu vari kuvaudza kuti vari kubvundusirwa nevaimbove varwiri verusununguko kana vachinge vabva kumisangano yeMDC Alliance. Vamupindu vaudza Studio 7 kuti mauto anogara papurazi remuwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga ari kurova vanhu kana kurambidza vatsigiri veMDC kupinda mupurazi iri.
Pari kunzi kana zvichinge zvachaya 6 PM manheru, ukangoonekwa uchifambapo netsoka, masoja ari kukutora obva akurova zvisina tsanangudzo. Masoja acho futi anowanikwa achiuya kuzomwira kubhawa rekusidko nekuchibvuti, vari kuuya futi vachishungurudza vachi treti na vanhu. Ndopatiri kuti isati taziya kuti mabaraki akungofamba achiswa pese pese here, nekuti vanhu vari kurohwa ende vari kurohwa zvisina tsanangudzo.
Vatamborinyoka vanoti izvi zvinoratidza kuti hapana zvakasanduka kubva pane zvaitwa nehurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi vamutodi vanoti vanoda umbowo hwezvese zviri kutaurwa izvi, vachiti semaziviro avo hapana munhu ari kuvhundusirwa mugoromonzi West. Vamutodi vatiwo veMDC Alliance vave kutaura zvinhu zvisina umbo nekuti vave kutya sarudzo. Vati ivo veMDC Alliance ndivo vari kutofamba vachibvarura maposta avo vachiti umbowo huripo ndehwekuti ivo vatamborinyoka vanotori nenyaya iri kumatare edzimhosva. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri wegoromonzi West vanosanganisira vakazvimirira vega amai Beatrice Nyampinga, vaCrichton Machokoto vePeople's Rainbow Coalition, vaClifford Namboro veMDC Alliance, vaLewis Tizora veCoalition of Democrats nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.